Mariamusandere, akumbira mutitendere, kupinda rinouya gore, adiki kana chembere, iya tinotendere tsamushama, anasisi vanele tsamusama, naroora kara parashama. Saka Mariamusandere, musandireka, baba ndichifamba ndeka, variko vanondiedza. Mariamusandere, musandireka. Baba ndichifamba ndeka, Mariamusandere, Mariamusandere, ndokumbira mutitendere, kuzofawo tavachembere, mutumwa mutisendere, Maria imbotikwanire, asi tinoda kwatishamire, kune zvinodhaka mutiganure, Mariamusandireka, kunze kune mhepo ingapemberedzwa. Saka Mariamusandere, sandireka, baba ndichifamba ndeka, variko vanondiedza. Ndari Mariamusandere, musandireka, baba ndichifamba ndeka, ndichifamba ndeka. Mariamusandere, amaneka, amaneka, Maria, 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 Mariamusandere, Mariamusandere, amaneka, Mariamusandere.